vatsigiri vemdct vanosvika gumi nevaviri vaswera pamapurisa vamuchinoi vachigadzirisa mapepa anoratidza kuti havasi vapari vemhosva sezvinodiwa nemutemo wesarudzo. Imwe nhengo iri kuda kukwikwidza yakazvimiririra vanicolas piri vemuward 9 vanoti bato ravo rakavarambidza kukwikwidza musarudzo pasina zvikonzero. Vapiri vanoti sarudzo hazvina kuitwa mumawadhi akawanda nekuda kwekusarudzirwa vamiriri nevakuru vebato.
Mhosva yavo tikaendesawo tsamba dzedu tikaisa zvichemo zvedu kuenda kuvakuru vedu matanho ese ashaya basa, ndozvatipawo kuti isu titimire vanhu vemuwadhi medu tiri maindependenti.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza vakazvimirira ndivatapereza shumba vekuwadhi 10 avo vati mapepa avo ekuda kukwikwidza avakaendesa kumahofisi ebato haana kupindurwa, asi vanoti vakazoona paiswa munhu asiri muwadhi mavo.
Tatizidza padanho redu paindependenti inyaya yekuti dzidzo ndiri rinotungamirira harisina kunge rakatijekera. Ini ndiri mumwe wavanhu vakaratidza kuti vanoda kuita kukandidheti. Samuchero mungataudza kuti akandidheti vakandiita indavhiyu. Vandiita indavhiyu havanandipa maresult. Ndokuzongerwa ndonzwa kuti pano munhu aripo. Munhu andochimutsvadza kuti ndiani aripo, munhu atsvaga muwadhi mumwe manogara.
Paakabvunza vamwe vavo kuti danho ravatora haripe here mukana kubato rezanu PF kuti rikunde, vashumba vati hongu vachapa mukana kune mamwe mapato, asi vechinzvimbo chemutungamiri wenyika vanenge vachitsigira vachamisa.
Kusimuka kungaitika mavhoti kungagona kuitika kulevhu yatiri yana kansela, nokuti patichafamba tichikambesa tichange tingokandenera purezidhendi.
Imwe nhengo isina kuda kudomwa nezita inoti vari kutoda kupatsanura mavhoti kuitira kuti bato reMDCT risakunde pamakanzura senzira yekunyadzisa utungamiri hwedunhu.
Ndoda kukansera ndosikutomborendazvatinaridza kuti havasi kumboii vatosplitisa mavhoti.
Mumwe mugari wemuwadhi 10 amai Tracy Goko vanoti vanotsigira nhengo dziri kuda kukwikwidza dzakazvimiririra nekuti sarudzo dzemudunhu hadzina kufambiswa zvakanaka sezvo pasina jekerere yakaitwa.
Tikaita jekerere yedu tikaita mapraimari yedu ndikadyiwa ini andidya iyeye. I am going to shake him. Ndatova kamberi manager wacho taakutofamba nendiro. Saka ivo izvo zvavasizi vari kuzvivharirei isu patinedu ndei jekerere democracy.
VaEdward Kadevere avo vakabuda musarudzo wemapuraimari yekutsvaka anomirira chinhoi muparamendi vachiti pane chitsotsi chakawanda chaiitika vati vachafunga nezvazvo vachiti nhengo dzakawanda dzinovatsigira dziri kuda kuti vakwikwidze vakazvimiririra. Mutungamiri weMDCT mudunhu vaBlessing Mandava vanoti nhengo inenge yakwikwidza yakazvimiririra inenge yazvidzinga mubato ravo. Mune imwewo nyaya, nhengo dzebato rezanu PF muchinoi hadzisi kufara nekudzokororwa kechipiri kwesarudzo dzemuwadhi 7 ne3 vachiti zvinoratidza kuti nhengo dziri kutsigirwa nevakuru vakuru dziri kukundwa. Wadhi yanetsa iwadhi 7 iyo inonzi amai Priska Mfumira vari kuti sarudzo dzichadzokororwa kana kazana kusvikira vachaus mutisi vakunda. Vamutisi vakatasvirwa navaProsper Mavhunga kaviri uye vachaita dzimwe sarudzo dzechitatu nechina svondo rino. VaMavhunga vanotsanangura.
Ini kuwadhi kwangu kuwadhi 7 tatanga kuita election pekutanga ndikaita 18 votes. Mumwe Humphrey Munhuwei akaita 8 votes. Charles Mutisi akaita 7 votes. Mbatazodzokoredza kechipiri Mavhunga akaita 328 votes. Mutisi akaita 255 votes. Humphrey Mbaita 216, Gresham akaita 10. Kutaura kwazviri kuitwa zviri kunzi amai Mfumira vari kuda kuti Mutisi apinde chete.
Asi amai Mfumira varamba mashoko aya. Sarudzo dzemapuraimari elections mumapato ezanu PF neMDC dzakaitwa zvine mhirizhonga mukati. Kune dzimwe nzvimbo futi dzakaridzwa vanhu vakaendesana kumapurisa. Mapato maviri aya ari kuita misangano yekuyananisa vakarovana nekutukana musarudzo idzi kuti vashande vose zvakanaka musarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.